kuhlanganisa kusununguka inzimbo inema ethikati maconditions akayipa zvakanyanya kufisa vakandemiri akanyanya kushapa zvakanyanya saka pakati tina kana kugare zvakanaka zvekuti kana semi sapolitical prison zvanga zvakanyanya kutondiomera kusvika ndazotaura anekuti hazvifani kudaro ndinofane kuvamuchinja ndinofanana nevamwe vese ndoti vakazotange kuchinja nachifananidza nekuendesawo kumasection aiendeswe vanhu vasungwa vakafanana nevamwe vese vakaita semi.
Tichitarisa magariro amaita vasungwa vezvematongerwo enyika, vamwe vanonzi vabayiwa majekiseni asingazivikanwe kuti ndeyei nezvimwe zvakadaro, mune zvimwe zvamakasangana nazvo here zvakadaro?
Chandinongoti kasangana nacho chendakanyatsokuona ndechekuti vasungwa vezvematongerwo enyika munonga mune zvamukwanisa kuti vanokutyirai kuti hamuiti chakati hamuiti chakati, mufane kudai hamufani kuenda seipapo kuti vanondishanyira vaive kucondemnation. Hazvizizo zvaiitirwe musungwa umwe wese. Zvekuti majekiseni hangu izvo aiwa anoda kusangana nazvo nekumwe kushungurudzwa kwakadaro ini chandakaona ndezvekuti ndakatomboramisa kuenda kueducation kulibrary ndaizauindi mazuva ekutanga ndaifanira kudzidzisawo semunhu akaite masvomu ndaifanira kuenda kaita teacher women ndichidzidzisa vamwe vasungwa asi ndakarambidzwa vairamba vachitiya kuda kuti iri musungwa wematongerwo enyika vaitya. Pakutanga mazuva ekutanga kuchechi chaiko ndanga ndichirambidzwa kuenda kunzaubudi kuende kuchapel palanji hour ndekuda kunzi musungwa wematongerwo enyika. Asi zvese izvozvo takazogare pasi navo tikataura navo kuti hazvifane kudaro kwabva vanditendera kuti ndiite zvimwe zvezvimwe zvacho kunze kudzidzisa ndoko vakazoramba vachiramba kuti haingadzidzisi vamwe vasungwa nekuda kunzi musungwa wematongerwo enyika.
Toona kuti makagara mutirongo kwemwedzi misere makazochenurwa nedare repamusoro kunzi hamuna mhosva kubva pekutanga makanga musingafaniri kunge muchienda kujeri. Makanzwa sei nemutongo iwoyo?
Izvi zvinobva zvatidza judiciary system yedu kuti ine dambudziko kureva kuti state yakaita judiciary capture zvinogara zvichitaura nguva dzese kuti no matare edu akabatwa akatorwa neexecutive kuti ashandiswe sechombo chekurwisa veopposition vemapato anopikisa. Izvozvo ndo chaizvo chaizvo zvakaratidza nekuti kunyange petakapuwe mhosva naferesi chakanyuka zvanga zviri pachena kuti hapana humbowo hwaunzi kudare hunokodzere kuti ndiwane ndichipomerwe mhosva.
Mune matanho hamuchatora here?
Esa aindimirira Profesa Lavo Madhuku naMoses Ngomo vakati vari kuode process yekuita suu kana kutore matared mhosva kuti atikombanzete nguva akasibira. Saka izvozvo zviri mugwara vari kuzviita iko zvino vamadhuku vakafamba vakaende kunze kwenyika asi zvinhu zvavari kugadzirisa kuti tizviite.